Mutongi wedare pamsoro Justice Clement Piri vapa mutongo uyu vachiti muchuchusi vaEdmond Nyazamba vatadza kupa zvikonzero zvinogutsa kudare kuti muzvare waDonovan vasapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Justice Piri vatiwo muzvare waDonovan vanofanirawo kuzvipira paHarare Central nemusi wemuvhuro nechishanu chega chega, uye kuti vagare pakero iri kumapurisa kuendesa pasipoti yavo kudare pamwe nekusapindira mukuferefetwa kwenyaya dzavo. Rimwe remagweta ange achimirira muzvare waDonovan vavo Beishava vaudza Studio 7 kuti vafara nemutongo wapiwa nedare.
Tinofara chaizvo nemutongo wapiwa nedare wasunungura client yedu. Dare rawirirana nesu kuti takatarisana nemhosva dzakatarisana nadzo dzisidzo dzingaita kuti arambe ari muutapwa. Magweta ehurumende atadza kuudza dare zvikonzero zvinobatika zvekuti musungwa arambe ari muutapwa. Saka tinofara nechitiko chakadai, tinofara nomutongo wakadai. Nokudaro taakumirira zvichatevera zvinova kuzorwisana kumatare dzimhosva patinge tichiona kuti nyaya yoramba iripo here kana kuti mhosva dzakatarisana nadzo dzoraswa nokusingaperi.
Mumwe anoshanda namuzvare waDonovan Semfarai Munro ati wafara chose nemutongo wapiwa nedare.
Tiri kucerebreta ndara, tiri kucerebreta atafara ana safara pekuza mwe wedu Martha okuti anobuda mangwana.
Muchuchusi vaEdmond Nyazamba avo vange vachiramba kuti muzvare waDonovan vabhadhare mari yechibatiso vati havana zvavangaite nekuti tarira pamutongo waro.
Aita basa rake raanogona kase mutongo, ngarambe zvinenge zvataurwa nemutongo here naye kana ndiwo.
Muzvare waDonovan vakasungwa nemitemo mutsva inoona nezvemashandisirwo emadande mutande akaita seWhatsApp, Twitter, Facebook nezvimwe zvakadaro. Muzvare waDonovan vachabuda mutorongo mangwana, uye nyaya dzavo dzinotarisirwa kunzipa mukati memazuva mashoma ari kutevera kudarira magistrate muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.